ndino kutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica mudunhu reTexas. Vakagadzira mushina unobatsira mukuona kuti vana kana vatyairi vedzimotokari zvikuru vechidiki vanenge vachifamba sei mumugwagwa. Muri kuredu takabata vaGasi Chihava. Tinogamuchira nemufaro paStudio 7 vaChihava.
Thank you very much.
VaChihava, tinonzwa mataura nezvemuchina wamakabuda nawo wamunoti unobatsira zvikuru kuvatyairi vechidiki vanenge vachatanga kutyairawa. Titsanangurirei pamusoro pemuchina wenyu.
Zvinoitika ndezvekuti macharacteristics ose anokonzera maaccident nengari yetechnology yatava nayo ese anokwanisa kumezhewa. Saka nengari yetechnology iyoyo tine kadivhaisi kedu katinoplaga in padiagnostic port kotora data. So tine app inoshanda nekadivhaisi ikako, kacellular device kanotoshandisa cellular network. So totora data rinobva mumota for every trip inenge yaitiwa pese panenge pafambiwa. Tinotora data riya topa score, tinoratidza distance, tinoratidza speed, tinoratidzawo maximum speed yetrip iyoyo. Kumashure tine meti dzatinoita, kumeti idzodzo dzinotibatsira kuti tibude nescoring system inoshandisiwa kuti munhu azive kuti adrive zvakadini.
Mushina wenyu uyu makaugadzirira kuti unge uchishanda muAmerica chete here kana kuti unokwanisa kushandiswa kumusha kuZimbabwe?
Unokwanisa kushandiswa kuZimbabwe. Chatinenge tichingoda kuita contract nenetwork yekuZimbabwe, manetwork providers yekuZimbabwe, because chinhu chimuchina chacho chinotova nesim card sefoni. So tinotoinseta sim card. So technology yedu inokwanisa kushanda kuZimbabwe.
Mungatudza kuti chii chakaita kuti mubude nemushina wakadai?
Ndine background in mutelecommunications. Ndo chikonzero chekutanga, chikonzero chechipiri ndakadzokera kuchikoro ndikanoita actuarial science. So ndakadzidza zvinhu zvekuanalyza nekushandisa mathematics nekuita math. Chechitatu ndechekuti upenyu hwangu hwese hunongova netsaona. Kwekutanga chaiko ndichiri kuBulawayo ndakarasikirwa neshamwari yangu wandaidzidza naye, akatsikwa nemota. Then ndane 22 years ndikarasikirwa nebest friend yangu akashaika muaccident. Tauya kuno kuAmerica tine vanhu vakawanda maZimbabweans vashaika nengari yemavehicle accident. Kunyange even mudzimai wangu akadai so ane problem yemusana nengari yeaccident. Pane munhu akamurova kumasure vachidrive. So izvozvo ndo zvakandipa push, zvinondipa simba, zvinondipa moto wekuti ndine shungu dzekuti nekuti maaccident even muno muAmerica vachashandisa wedhiro kuti accident, vakushandisa wedhiro kuti crash. Nengari yekuti accident zvinenge zvine excuse. So macrashes anokwanisa, tinokwanisa kuwadzivirira. Tine simba rekuti tidzivirire, tine simba rekuti tidrive zvakanaka. So iyi itools yakanaka yekuti muri ingashandisa kuti vadzivirire tsaona.
Asi mushina wenyu uyu wati wakushandiswa here, uye kana uri kushandiswa wakatambirwa sei kana kuti uri kutambirwa sei nevari kuushandisa?
Mushina wakutoshanda. Mukaenda pawebsite pedu unokwanisa kutoutenga. Zvandataura iye zvino kune dzimwe nyika hatikwanisi kuzviita nengari yekuti mushina wedu unoshandisa technology yecellular. Saka tichitofanira kuva necellular provider anenge achifarirawo technology yedu kuti tiite contract navo, tibatsirane vatibatsire kuti vatikolektire data iroro. So iye zvino unoshanda mushina iwoyo, tiri kutoushandisa.
Vateereri vangada kuziva kuti vangawana sei muchina uyu, vapei kwavanokwanisa kuutenga?
Mushina uyu unotengwa pawebsite redu rinonzi mysamaritans.net. Ndicharipita zvakare, inonzi samaritans.net. mukaenda ku.com inobva yarasika. Samaritan.net unokwanisa kutenga mushina iwoyo kana muri muno muAmerica. Tinotoushipa within 3 days.
Uchiitengwa nemari?
Competition yedu vari kutengesa at $300, isusu tiri kutengesa at $250.
Aiwa, maita basa vaChihava, onekai zvenyu vateereri.
tinotenda vateereri vedu vese muve neholiday yakanaka, mudrive zvakanaka, musawigwa netsaona. Tinotenda.
Manga makateerera kuna vagasichihava vanoshanda nekambani yeSamaritan vari muno muAmerica mudunhu reTexas. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mawako aBlessing Zulu.